vachitaura nevatori venhau kumuzinda weUnited Nations muHarare nhasi nyanzvi mune zvevana nevechidiki vachishanda neUnited Nations Population Fund vaBlessing Nyagumbo vati tsvagurudzo yavakaita yeNational Adolescent Pregnant Study yakabuda muna Chikumi gore rino inoratidza kuti kubva muna 2019 kusvika 2022 pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vakaita pamuviri zvakanyoreswa pamutemo zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% vana vasati vabva zera nevachangobva zera vari pamakore ari pakati pegumi negumi nemapfumbamwe kana kuti 10 to 19 years
vakainge paine 1,700,000 vanhu vakaita pamuviri 21% yavo inova 350,000 vakange vari vana vane makore anobva pa10 kusvika pa19
vanyagumbo vati nekuda kwekukura kwedambudziko iri vari kushanda nemapazi ehurumende mukuedza kuderedza dambudziko iri munyika
tiri kushanda pamwe chete neministry of primary and secondary education kusimbisa yatinoti comprehensive sexuality education kunova iko kuwanikwa kwemashoko pavana vechidiki kuti tivape mashoko neunyanzvi hwavangongoda kuti vazvidzivirire kubva pakubata pamuviri
nyanzvi munyaya dzezveutano amai muchamukamuri vatendawo kuti dambudziko iri rakakura
ritori dambudziko hombe nokuti rinokanganisa vanasikana kuti varambe vachienda mberi nechikoro vafokasi vagoachivhawo kana kukwanisa kuita zvinoita vanakomana vezera ravo
Dr. Edwin Mpeta vanoshandawo neUNFPA vatiwo nyaya yekudzivirira pamuviri yakakosha zvikuru munyika
zvino kana ichitarisa nyika yeZimbabwe inoda zvokushandisa pafamily planning zvakaita semapirisi zvinokwana izvi pakati pe7-8 million US dollars saka zvakakosha kuti patinota chirongwa ichi hurumende inge inotengawo mapinzi
izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano amai muchamukamuri
chokwadi chokuti rubatsiro ruzhinji runobva kumasangano akazvimiririra nekunze uko kusvikira hurumende yaona kuti pane zvinotokosha zvisipo kuti vakwanise kuiisawo mumabhajeti vagogonawo kuti titangire padrawing board kudzidzisa vana nekutsvaga mhindu yekuti varegere kuinda pabonde nguva isati yakwana
vachitaurawo nyaya yekuronga mhuri kuvanhurume vamupeta vatiwo vana baba munyika vari kunyanyosiyira zvekuronga mhuri kuvanhukadzi
yekusunga machubhu kunozodarika nembeu yababa ndikangoti varume vari kushandisa vashoma shoma chaizvaizvo zvokuti ngatoti kushandisa kwacho kutoredzezana 1% ndofunga kuma 0.1%
rimwe gwaro rakamboburiswa nebazi redzidzo yepasi rinonzi primary and secondary education statistics report muna 2021 rakabudiswawo pachena kuti mugore iri vanasikana zviuru gumi nezvina nemazana matanhatu vaive vatadza kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekuti vaive vaita pamuviri kana kuti varoorwa mazana maviri nemakumi matatu nevasere vari vanasikana vaive kuzvikoro zvepuraimary hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvedzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vati vaizotaura nesu vasununguka asi hurumende inogara kutaura nezvekuchengetedzwa kwevana vasati vabva zera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere